Vitareyu Gariputze Babave.
Vachitaura pamusangano wechimakumimana nepfumba mwe mafundisi epasi rose echechi yezayo jawaitirwa muHarare, mutungamiri wesvondo iyi Archbishop Ezekiel Guti vakurudzira mafundisi esvondo yavo kuti vave vanhu vasina huori uye kuti vave vanokwanisa kumira muutsvene kuitira kuti zvavanoparidza zvitambirike kune vava vanoparidzira. Mashoko avaGuti atsinhirwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vati hurumende yavo yakazvipira kurwisana nehuori uhwo hunonzi hwatekeshera hurumende. VaMnangagwa vati makurukota ehurumende yavo anofanirawo kusiyana nenyaya dzeuori.
Baba vaGuti, amene mungazondipawo zvamaverenga zvemapasika kudazozviverengera maminista angu. Hazvimboshandi kumapasta chete. Ndine vanguwo mapasta munyika. Ndoda kuvaverengera zvamaverengera mapasta enyu. Zvandifadza. Ngava zvininipise. Vasangopopota. Vachingopopota. Ngavazive kuti havasi voga vanoruzivo. Ngavarambe vachitutsira ruzivo rwavanarwo. Pamusoro paizvozvo, we have said and I also say, we must uphold a culture of hard honest work. Mazvitaura.
Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo muHarare svondo rapera kuti hurumende yavaMnangagwa haina kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori.
Kune vanoba vaya kana kuti vanovhisirwa nemweya wokukumbira nechemumwoyo, muchabatwa neurimbo, muchabatwa norukwa. Rwendo rwuno hakuna kwamunoenda. Ndava takaisa boka, a panel called the Integrity and Accountability Panel, which is chaired by Advocate Tabani Mpofu. They've started doing work.
VaMnangagwa vakurudzirawo vedzisvondo kuti vanamatire nyika igare iine runyararo.
Makare kare vaJudha vaitiwo ndo vanamata Mwari mupenyu. Vamwe vose vakanga vakakomberedza Israel vainamata zvivezwa. Zvanzi na Professor Guti, I am the servant of the living God. Ndini muranda wa Mwari mupenyu. Ndoparidza shoko benyu.
Mwe mfundisi wesvondo iyi amai Sibongile Mkize vati sevedzisvondo havasi kuzoneta kuona kuti nyaya dzokurwisana neuori pamwe neutungamiriri hwakanaka zvatevedzerwa nevanenge vari muhurumende.
Izvi tinozvikoshesa uye ticharamba tichitevera vakuru vari muhurumende kuitira kuti izvi zvigoitika.
VaNesbet Muriengwe, avo vanga vari mumwe wevafundisi vanga vachipinda musangano uyu, vati zvavadzidza pamusangano uyu zvinhu zvichabatsirawo nyika kuburikidza nekuparidza kwavanenge vachiita.
Kuva pano sevafundisi tiri kudzidziswa kana tikurayirwa tiri pamwe chete, so that the church yedu yezaija forward in faith tinoramba tine chinangwa chimwe chete, tichitedzera vision imwe chete, tisingatsautsiki, nekuti isoko ratiri kupiwa se the whole world vatungamiriri tiri pamwe chete.
Zvichakadai vaMnangagwa vatenda svondo yezayoja nekuvaka zvikoro pamwe nekubatsira kwakaitwa nesvondo iyi nezvekudya nezvekupfeka kune vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura yecyclone Idai gore rapera. Musangano wezayoja uyu uyo wapindwa nemafundisi anodarika zviuru zvishanu kubva kunyika dzakasiyana siyana pasi rose unoitwa gore rega rega, uye musangano uyu wanga uri wechimakumi mana nepfumbamwe kubva pakavambwa chechi yezayoja muna 1960. VaMnangagwa vatorawo mukana uyu kukorokotedza chechi iyi nekusvitsa kwayaita makore makumi matanhatu gore rino kubva zvayavambwa.
ngaripudze baba vedu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Baba sitare ngaripudze.